isisi se-Timid Project, chimene maproject akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika, tichibatsira vana, anamai nana baba. Tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko rebirth certificate ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika. Tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara. Patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora nhaka iyoyo. Saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates, magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika, anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezve mumwe wevabereki vake ari muZimbabwe nechirungano kuti descended by birth anditi. Saka anokwanisa kuti akwanisewo kutoriswa ubeti kana vachishuvira ubeti rekuZimbabwe, anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki. Mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoaplayira bepi yemwana. Pane mari dzechibatabata, haisi mari yakawanda, then osvikoogadzirwa futi chibepi remwana ikoko. Oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko toti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika. Isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kuno kuti akwanise kutorera mwana bepi. Saka fomu racho anokwanisa kuritumira mibvi nedhl o nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari garden kuZimbabwe akwanise kunotora bepi yemwana, ende kunoku vanobhadharisa 15 chete. So ndio zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabirth certificates.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Kune zvimwe zvekuti vabereki vanogona kusepareta vasingasanzwisisani, asi muchiona kuti mubereki mabhe anenge ari kunze kwenyika, mabhe mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana achigara mabhe nambuya kunoku kuZimbabwe, mabhe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko. Saka kune maapplication means guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii, ibatsire mai ava kuti vadii. Vanoita even vari ikoko techingo communicate vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake. Sometimes unoona kuti mabhe mwana uyu anenge ane semini yababa vake, which means anenge achida consent, but nekuti vanhu ava vatanzwisisani pakusangana apa, then baba vaivoti hainini handibvumi kuti zvite zvakadai dai. Saka inyaya yatinenge yakuitwa application inoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika. Kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai.
Vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa?
Tine masocial media handles atinoshanda nawo, tiri patwitter at Timid Project 4, then tine Facebook Timid Project Zimbabwe, Timid Project Zimbabwe. Tine website yedu yetimiti www.timiti.org.zw. tine YouTube Timid Project Zimbabwe. Tine namba idzodzi dzamafona +26378689317. Tine landline +26388151508.